Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi kuri musi wemugovera mbudzi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 kuBulawayo, uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muusungwa kusvika nemuvhuro mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa zvakare mberi nekuti mutongi wedare haana kuenda kudare. Asi mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanoti sebato varwadzikana zvikuru nekusauya kudare kwemutongi, sezvo mukana wekubvisa mari yechibatiso uchipiwa munhu wese nebumbiro remutemo. Makurukota anoona nezvemukati menyika dzeSouth Africa neZimbabwe nezuro vakaita musangano pamuganhu wenyika mbiri idzi weBelt Bridge wekuziya nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nemuganhu mukuru uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 kuBulawayo, uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu mazana mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 907. Pavanhu ava makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 39 vanhu vari mudunhu reBulawayo, kuchiti Mashonaland West iine vanhu makumi maviri, kuchitiwo gumi nevana vari kumateveleland South. Harare ine vanhu vashanu, Manicaland vashanu, Mashonaland East vanhu vatatu, kuchitiwo matunhu eMasvingo nemateveleland North aine vanhu vatatu vatatu. Vanhu vose vakabatwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vakafa vakakwira kusvika pamazana maviri nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 275. Mwedzi uno wega dunhu reBulawayo rave nevanhu makumi maviri nevana vafa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakakwirawo nezuro kusvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe negumi nevana kana kuti 9714. Vanhu vapona vasvika pazviuru zvisere nemazana mana nemakumi manomwe kana kuti 8470 mushure mekupona kwevanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu neimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 61,775,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vafa nacho. MuAmerica chete vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13,000,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa vachidarikawo zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 264,000. Veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro, apo vachazoziva kana vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa mberi kumusi uyu. Gweta ravaMafume vatonderai Bhatasara vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi anga achifanira kunzwa nyaya iyi anove amai Bianga Makwande haana kukwanisa kuenda kudare nhasi izvo zvazoita kuti mumwe mutongi wedare ramagistrate aendese mberi nyaya iyi kumuvhuro. Vamafume ava vari kuHarare Remand Prison pari zvino vakasungwa nemusi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuita zveuori neboka reSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU, vachipomerwa zvakare mhosva yekushandisa ofisi yavo zvisiri pamutemo kubudikidza nekuwanisa hama dzavo nzvimbo dzekuvakira dzimba mumusha weWestley muHarare. Ngatinzwe hurukuro yataita navabhatasara pamusoro penyaya iyi.
Nhasi rangariri zuva rekuti vamafume vapihwe mutongo wavo maererano nechikumbiro chavakaisa kudare remagistrate court rekuti vatongerwe vachibva kumba. Asi hazvina kuzofamba saizvozvo nokuti mutongi havana kuuya. Tatozotaurirwawo nemumwe mutongi achiti ivo mutongi venyaya yedu vabatikana nemaemergency measures anoenderana nezvekushanda kwavo. Saka izvi zvinoreva kuti vamafume vanotopedza weekend inei vari kuchitokisi kuri mandu kutanzetinozodzoka nemusi wemandu.
Saka matambira sei chiitiko ichochi tichiona kuti nezurowo zvakare mutongi akati haasi kukwanisa kupa mutongo wake nokuti nguva dzanga dzapera.
Zvinonetsa kuzvitambira ende pave nekutsumwa kukuru speciari kubva kuna ivo Mr. Mafume, nekuti kunzwisisa kwedu kwemutemo ndokokuti nyaya dzebheo inyaya dzinonzi dziri agent dzofanwa kuti dzitongwe ipapo ipapo kana zvichibvira. Saka kana takatarisira kuti semunhu akasungwa nemusi weWednesday nhasiwo anofa kunga achigurirwa mutongo wakwe, zvisinei nekuti mutongo wacho unenge wakamira sei. Chatanga tibuda ndechekuti tinzwe mutongo, zvinoitawo kuti tozoona kuti tingaite sei pamberi apo, zvakanangana nekuti mutongo unenge wabuda sei.
Saka mune matanho amuri kutora here kana kuti maakungomirira musi wemuvhuro?
Pari zvino hapana matanho anokwanisa kuti atorwe, kwaakutongomirira musi wemuvhuro toona kuti tinofamba sei. Asi tinovimba kuti muvhuro tinogona kuwana mutongo unotifadza.
Saka iye zvino vamafume varipi?
Vari kuremand prison paye paNewlands apo kana Enterprise apo.
Saka vari kuti iwo nemamiriro akaita zvino?
Vamafume havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kunyanya nemhosva yavari kutopomerwa iyoyi. Imhosva yavanoona kuti haina kana zvinobatika hungave humboo, inyaya yekutongoumbidza zvichienderana nenhau dzematongerwo enyika idzi dzepolitics, dzekuti pane vanhu vanoda kuti vazi pachigaro cheumera. Saka kunonoka kwatozoita kugurwa mutongo kutowedzera kuti vatsutsumwe zvikuru nemafambiro ari kuita nyaya yavo iyoyi.
Havanga vari gweta riri kumirira meya weguta reHarare vaJacob Mafume vatonderai bhatasara vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti vaudze vatori venhau nhasi muHarare kuti sebato vari kushungurudzwa zvikuru nemabatirwo ari kuitwa nyaya yavamafume, vachiti kubvisa mari yechibatiso ikodzero inofanirwa kupiwa kumunhu wese nekuti iri mubumbiro remutemo wenyika. Makurukota anoona nezvemukati menyika dzeSouth Africa neZimbabwe vaAaron Motsoaledi navakazembe kazembe nezuro vakaita musangano pamuganhu wenyika mbiri idzi weBeit Bridge wekuziya nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nemuganhu mukuru uyu. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zire mukati meSouth Africa rinoti nyaya dzakazeiwa pamusangano uyu dzinosanganisira huori uyewo nzira dzingatorwa mukugadzirisa chipitipiti pamugano uyu panguva yezororo reKisimusi mwedzi unotevera.
Collusion and corruption by government officials on both sides of the border, especially at Bay Bridge.
Hurukuro dzedu dzaive dziri maererano neuori hwatagara tiine ruzona rwekubvira kare huri kuitwa pamuganhu nevashandi vekumadivi ose muganhu weBay Bridge. Naizvozvo takaisa vanhu vanenge vachizoferefeta uori uhu.
VaMotsoaledi vakati nyika yavo neZimbabwe dzakazeyawo nyaya yekushomeka kwevane ruzivo rwehutano pamugano apa, avo vachazoongorora kupararira kwechirwere cheCovid-19 kana vanhu voenda kana kubva kuzororo.
was convened was because we know that every December there's an upsurge of people through the borders, especially
Dambudziko guru ratakatarisana naro pamugano webed bridge nderekushomekwa kwavanhu vane ruzorwa kuongorora chirwere chaCOVID-19 kuvanhu vanenge vachipfuura nepamugano uyu.
Vakaenderera mberi vachiti vachaita chirongwa chekuzivisa ruzhinji kuti hapana vanhu vachabvumidzwa kupinda muSouth Africa vachishandisa mugano weBide Bridge kana vaine chirwere
cheCOVID-19.
Tinoziva kuti vanhu vakawanda vachada kuve nehama dzavo pazororo rekisimusi. Naizvozvo vanhu vanofanira kuchengetedza mitemo yakatarwa yekuti chirwere cheCOVID-19 chirege kupararira, nekuti hapana munhu achazobvumidzwa kupinda muSouth Africa kana achinge awanikwa ane chirwere ichi.
Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti musangano uyu hauna zvaunoreva sezvo makurukota aya asina kutaura pamusoro pekudhura kwemagwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa COVID-19 uyewo nenyaya yemapemiti.
Zvinhu zvatinanga tichitarisirawo kuti zvive zvinotaugwa inyaya yokuti mitengo yemagwaro eCOVID ingadzisiwa sei, nokuti pairi hapairi kudhura, matesti acho ari kudhura. Saka nyangwe tisingakurudziri zvedu uori kunenge kuchiitwa navanhu, asi tinenge tichifungawo kuti maybe hurumende dzedu dzinenge dzifanira kutarira nyaya yekuti mari dzamagwaro acho ekorona wawo kutestiwa ingadzisiwa sei kuitira kuti vanhu vedu vanotambudzika vakwanise kufamba zviri nyore.
Vanoti vamutsoledi navakazembe vangadai vakataurirawo pamusoro penyaya yekunetsa kunoita kuwana magwaro ekufambisa, uyewo anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanya kushanda kana kugara muSouth Africa.
Chechipiri ndochokuti mapassports anowanza kushayikwa magwaro okufambisa, zvikuru sei kumaZimbabwe anenge achida kuuya kuno kuSouth Africa. Saka ndezvimwe zvinhu zvatatichifungidzira kuti hurumende mbiri idzi dzingataurirana sei kuti zvingafambisiwa sei vamhanyise kubudisa kwamapassport, nokuti vazhinji vano ya kuSouth Africa ari maZimbabwe havasi vanhu vanouya kuogara muno.
Vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinopinda muSouth Africa nekuda kwenhamo, naizvozvo zvinofanira kurerutsirwa panyaya iyi.
Vanhu vanongouyawo nokuti kune dambudziko rokuti chikafu muzvitoro chinodhura. Vanhu vanouya vachiuya kuzvipatara zvokuno nokuti zviri nyore kurapiwa uri muno muSouth Africa pane kurapiwa uri kumusha nokuti zvipatara zvino dhura. Saka pane zvizhinji zvinokonzera vanhu kuti vauye kuSouth Africa, saka zvinenge zvichida kungorerusiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende mbiri idzi dzingadaiwo dzakakurukura nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa mhuri yeZimbabwe muSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Nyaya yekurobwa kana kuurawa kwavanhu vanenge vachifamba pana matrucks kana kuti nemagonyeti muSouth Africa inyaya hombe, haifaniri kungosiiwa yakaiti chavoisa mapurisa namasoja mumigwagwa. Hazvina zvazvinonyanya kubatsira nokuti ukazvitarira kazhinji zvinhu zvavane nguva zvichiitiwa, makore mana ese vanhu vachifa matrucks achipisiwa.
Vamutseledhi vakazivisawo kuti mapurisa, mauto pamwe nevashandi vemubazi ravo vari kushanda vari pamugano kudzorera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha zvinenge zvapinda munyika mavo zvisina magwaro. Nemusi wechipiri mauto emuSouth Africa akadzora vanhu vaibva kuZimbabwe vanopfuura zana vakange vachiedza kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kutanga kwegore rino hurumende yeSouth Africa yakaisa fenzi pamugano wayo neZimbabwe kuitira kuti pasave neanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo, uyewo kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi sezvo tatadza kubata vakazembe kanawo vekumuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichavhura migano yayo kusanganisira weBide Bridge musi wa1 zvita unove sondo rinouya mushure mekuvharwa kwemwedzi yakawanda semamwe ematano ekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe nezuro rakaparura urongwa hwekuunganidza ropa mudura raro richiti pazororo rekisimusi ratarisirwa nenyika kunodiwa ropa rakawanda zvikuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparura chirongwa ichi nechishanu, mutauriri weNational Blood Services Zimbabwe, Muzvare Esther Masunda, vakati zororo rekisimusi rine tsaona zhinji, madzimai anoda kusununguka anowanda, pamwe nezvimwewo zvirwere zvinoda kuti munhu apiwe ropa ndizvo zvakavasunda kuti vaparure chirongwa chekuunganidza ropa ichi. Muzvare Masunda vakatiwo, kunyange zvazvo vanhu vari pakurwisana nechirwere cheCOVID-19, kuwanikwa kweropa rakakwana kwakakosha sezvo zvichibatsira upenyu hwevamwe, vakati vari kutarisira kutsvaka ropa rinosvika mapainzi zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 9750 units rekushandisa kubva pari zvino kusvika panoperera zororo remunandira.
Nguva iyoyo inosangana netsaona dzakawanda, kunosangana futi nevanhu vanenge vachizvara muzvipatara uyezve nemamwe nezvimwe zvirwere zvinenge zvichida kuti munhu apiwe rupa. SeNational Blood Service Zimbabwe takaparura nezuro kuti pafestive season tinenge tine maprogram akaita sei anokwanisa kuti munge mune ropa rakakwana muzvipatara memuno muZimbabwe. Target yatakatarisana nayo yekuti tikwanise kunge tichipa zvipatara ropa ravanenge vachida anoita 9750 units of blood.
Muzvare Masunda vakatiwo National Blood Services Zimbabwe ichange ichitsvaga ropa nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuenda kudzisvondo nekumwe kunounganiwa kuti vakwanise kuwana ropa rinodiwa. Vatiwo sangano reNational Blood Services Zimbabwe riri kukumbira veruzhinji kuti varibatsire neropa remhando yeblood group O sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya.
Mablood group anenge vana blood group o mablood group anowanzo kunge achishandiswa nezvipatara zvakanyanya, saka tiri kukurudzira kuti vaya vanenge vane blood type yeblood group o vange vachikwanisa kuti shanyira kunzvimbo kwatinenge tiri kana kuti kumaclinics edu anenge ari kunenge kune mabranch edu, nekuti blood group o iblood group rakakosha, iblood group rinoshandiswa nemahospitals akawanda. Saka
nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbovagurukota rezveutano Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neropa rakakwana panguva dzakadai sezororo rekisimusi kuitira kuchengetedza upenyu hwevamwe.
Ropa ndo chimwe chezvinhu zvakanyanya kukosha zvikuru muupenyu huno pakurapwa kwevarwere. Tasvika zvino munguva yemafaro, nguva yekisimusi, nguva yatinofamba tichimhanya-mhanya tichienda kwese, tsaona dzinowanda pamugwagwa, vanhu vanorasikirwa noupenyu zvikuru, asi vamwe vanongorasikirwa neropa vosvika kuzvipatara ropa raakupera. Vanhu ivavo kuti vaite zvakanaka vanotoda kuwedzerwa ropa. Ropa harigone kugadzirwa mulaboratori kana mufactory zvatinoita imwe mushonga. Roo toda kuwanikwa kubva kune vamwe vanhu vanenge vadonata ropa ravo. Saka tinokurudzira zvikuru kuti nguva ino yemafaro ngatipei ropa, blood bank rigare rizere neropa.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena, uye rinoita zvirongwa zvekufamba richitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. National Blood Services Zimbabwe inotiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa. Asi gore rino nekuda kwechirwere cheCOVID-19, vamwe vanoti tarisiro yekuwana ropa rakawanda inogona kudzikira zvichienzaniswa nemakore adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki ari kuita iye mabasa ekubatsira vanasikana nevamwewo mutsika nemagariro imo muno muAmerica.
Ini ndinonzi Michelle Makai, ndogara kuMinnesota. Mabasa andiri kuita muno muAmerica kushanda nevana vechidiki. Ndine program yandinoita inonzi Young Catalyst, tinotaura about my social issues, my relationships, ndeda kuvaka nawo kuti tizvisitori tiri vana vekuZimbabwe. Saka kana tauya kwamakungwa hatifane kungobudirira tiri muno, asi tofanira kuziya kwatakabva tidzokere tivake nyika yedu, nekuti hakuna umwe munhu achatiitira tichadzokera kumba kunoita zvinhu izvozvo. Ndo passion yangu yandinayo yekushanda navanhu vechidiki, ndosaka ndakacreata platform iyo inonzi Young Catalyst. And then ndine website yangu inonzi Black Reina. Black Reina zvichireva Black Queen. Iwebsite yangu yandinogadzira magumbezi, ndinoruka magumbezi acho ndega nemaoko. Saka ndotengesa magumbezi and ndinotengesawo chinhu chinenge jewelry nezvinhu zvakadaro.
Chii chakaita kuti ufunge kuti utange mabasa aya semudzimai wechidiki?
Ndakaona kuti pane need yekubatsirawo vamwe vana vechidiki. Chimwe chinhu chandina kutaura chandinoita futi maYouTube videos, saka ndinotaura zvinhu zvinenge marelationships kana kuti zvinhu zvati tinosangana nazvo muupenyu. Nekuti voice yedu yechidiki is very important, and kana zvinhu zvichibva kune umwe munhu wechidiki uchinzwa vamwe vana vechidiki, zvinobatsirawo umwe munhu. Nekuti umwe munhu anenge achinzwa kana munhu weweji yangu achikwanisa kutanga business, kana kuti kana achikwanisa kuenda through my trials akadai, so achikwanisa kuita overcome them, then indokwanisawo.
Zviri nyore here kuti semusikana wechidiki sechizvarwa cheZimbabwe urarame imomo muno muAmerica? Pane zvimhinga mpinyi zvamunosangana nazvo here sevadzimai vechidiki?
Zvakawanda zvatosangana nazvo, nekuti kwatobva tiri vanhu vane tsika yakasiyana nekunoku. Saka patinouya kunoku zvinhu zvinotisiyanei ndichana. Sekunge inini pandakabva kuZimbabwe kutransitiona kuya muno, humbimbi ndoga huri muno muAmerica ndochimwe chinhu chakandinetsa. Nekuti kuZimbabwe tanga tichingomirirana, but munomu kuve social nevanhu changa chiri chinhu chinonetsa. And that's another thing chakandiita kuti ndiite platform iyi yeZoom, nekuti kune vamwe vanhu vasina vanhu vekutaura navo. Ndakafunga tikagadzira platform iyoyo vamwe vanhu vasina vanhu vekusangana navo, vasina shamwari, vasina munhu wekuudza zvaanenge achienda through, anokwanisa kuyo paplatform ipapo achitaurawo zvinhu zvake zvaanenge achitambura nazvo. Saka iyo nyaya yesocialization ndo imwe yanga iri challenging kwandiri. Then kunewo nyaya yemarelationships, nekuti kune avanoti masocial rules avanayo when it comes to marelationships. Saka difference yacho yekuZimbabwe yekuti kana mukomana achingokuda unotongoziva kuti mukomana anokuda, but kuno kune marules akasiyana siyana zvimwe zvinhu zvaunofanira kunzwisisa musati mapinda mumarelationships. Ndosaka takagadzira futi platform iyi kuti tinyatsonzwisisana kuti zvii zviri kuitika.
Vanenge vachida kuona mabasa auri kuita iyi vanokuona papi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram, zita rangu rinoitwa Michelle Makai. PaYouTube ndinoita maYouTube video dzitaramu futi rinonzi Michelle Makai ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
My pain.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera unouya tichikupai chimwe chirongwa chakadai. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Umo nhasi tiri kuita hurukuro navaClaris Maduku, vanove mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, tichitarisa zviri kuitwa nesangano ravo mumazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba.
Ndoda kutenda mugoma Jonga nekuti pamukana wekuti tikurukure. Tingabe susere Platform for Youth and Community Development tiri kufambirawo mberi nechirongwa chemazuva 16 ati kutaura nezvegender based violence muchirongwa chinozivikanwa nekuti 16 days of activism against gender based violence. Musoro wendaa watiri kuhamba nawo gore rineri wekuti Orange the World, fund, respond, prevent and collect. Isusu takausimbisa nekuti tinoti together we can defeat shadow pandemic, nekuti tambudziko re-COVID-19 nemalockdown anga achiitika kubvira muna March kusvika pari zvino aunza tambudziko rakanyanya kukura ratinoti ranyanya kuwana mukana nekuda kwemalockdown nekuda kwe-COVID. Saka tinoti COVID-19 yaunzawo rimwe dambudziko rakaita serakahwanda re-gender based violence. Mastatistics muZimbabwe nepasi rose enyaya dzekurwisana mudzimba, enyaya dzekurwisana pakati pevanhurume nevanhukadzi dzainya kusimukira, tingati muchirungu there has been an increase in cases of gender based violence.
Saka imi sesangano zvirongwa zvipi zvamuri kuita munguva iyo ino?
Se Platform for Youth and Community Development tiri kuita zvirongwa zvakawanda wanda. Musi wa25 wangarizwa rekutanga tanga tiine programu tati launch, patatichiudza nyika yose kuti tichange tichifambisa chirongwa chedu nenzira ipi pakurwisa gender based violence. Tine zvirongwa zvatakatara zvinosvika tingati 7 zvinosanganisa kuti tichange tichitamba mabhora atinoti netball anongotambwa nemadzimai chete, achitambwa nevasikana magirls nevakadzi vechidiki vatinoti young women. Toitazve mikana madariro atinenge tichiita ekuti madzimai anenge achigara pamwe achikurukurirana nyaya dziri kuitika mudzimba dzavo kana munharaunda mavanogara atinoti women hearing. Tiri kuita zvakarezve tine vatinoshanda navo muno muchipinge mune mawadzi 38 isu tinowanikwa mumawadzi 25 tinenge tichiita atinoti clubs. Vatinoshanda navo vanenge vachiona maclub avo vachifamba vachibatsira vamwe vari munharaunda vatinoti vari vulnerable, sekunowachira hembe kune vava vanenge vakaremara kana kuvhakachirawo vechikuru vatinoti aged members of the community, kuvabatsira kuvabikira chokudya, kuvagezera mbatya dzavo nekugadzira mayadhi avo. Ndozvanga zvichitoitika. Tiri kuita zvemaprogiramu emaclean up ekufamba munharaunda tichionekerawo kuti isu vechidiki tinokwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti nharaunda yatinogara inge ichienderera mberi. Musi wesondo mangwana tichange tichiita yatinoti March, tichanoenda kuwadi 28 kwamabee. Ndiko kwatakanyanya kuwana kuti mastatistics akawanda ekuti tine vana vazhinji vakasiya zvikoro. Zvokuti kutaura kuno palockdown chete apa tine vana vataona muwadhi iroro vanosvika 117 zvinotyisa, vakatosiya chikoro nekuda kwekuti vakatoita pamuviri kana vakanoroorwa. Tozoita zve atinoti madoor to door ekuti tine chichiti vatinoshanda navo tirichienda mudzimba dzevabereki dzevavakidzani tichiedza kuvati vazwisise kuti nyaya iyi yemazuva 10 nematanhatu iri kufambiswa sei, iri kubatsira sei, uyezve tichivataridzawo nekuvadzidzisa tsika nemagariro nekunaka kwazvakaita kunge vachikwanisawo kunge vachitaura zvinoitika mudzimba dzavo kuti vaone rubatsiro. Then tichange tichiitazve atinoti macommunity meetings pachirongwa ichocho. Ndo maprogramu atinge tichifamba nawo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamadhuku kuwana nguva yekutaura nesu. Tinotarisira kuti muchange muchiita zvakawanda tichitaurawo nemi zvakare mukati mechirongwa ichocho chemazuva 10 nematanhatu.
Ndoda kutenda mukoma Jonga nekuti pamukana wekuti tikurukure.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuulawayo, uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muusungwa kusvika nemuvhuro mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa zvakare mberi. Sangano reNational Blood Services Zimbabwe nezuro rakaparura urongwa hwekuunganidza ropa mudura raro richiti pazororo reKisimusi ratarisirwa nenyika kunodiwa ropa rakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kunzwa nhau pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 28 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Esukuchoyo ukuthi into le ngikhuhlane lo usukhona ezikolweni usungenile and usazo spreader.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo izolo.
Nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impela viki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Sixoxa labesifazana emaphandleni ngomkhankaso wokulwisana lodlakela ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa lanhlanu 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo kuleli dolobho kulinyanga kuphela selifike kumachumi amabili lane 24. Kulaba ngamachumi ayisishiyagalolunye lanye njalo ababanjwe lomkhuhlane izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amane 39 ngabakubulawayo. Leli dolobho yilo eliqhubeka likhokhela ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 9714 kwathi inani lasebesilile lona likhwelela yaku 8470. Abalokhe begula bafika phose inkulungwane eyodwa 969. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngabagulayo abangu 351 lilandelwa eMathebeleland North yona elabantu abangu 201. IMashonaland West ikuzinga lesithathu labantu abangu 137 ilandelwa iHarare elabantu abaphose bangene kukhulu 99. IMathebeleland South yona ikuzinga lesihlanu lezigulane ezingu 87. Ababalisi bakhala ngokuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu ezikolo okuyinto efaka impilo zabo kanye lezabafundi engozini enkulu. Ezinye zalezi zikolo zigoqela eSt John Talak eNtabazinduna, iMatopo High, iChinoyi High le-Anderson Secondary eseGweru. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Into engani iyasimangalisa ukuthi government ithatha isikhathi sakho kungani abaku-accept. Seziziningi izikolo ngithemba sonke siyakubona emaphephandabeni lalapha kwe-intanethi ukuthi seziziningi khathi esivinde eMashonaland sezikhona lezisebenzi kwezinye izikolo lazo sezibanjiwe i-COVID ezisebe ku-isolation. So esikuchoyo ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreader. Sasivele sakukhuluma vele izikolo zingakavulwa kudala khona le khona le sizithi ababalisi labantwana abethestwe izikolo zingakavulwa.
Abanye bathi izikolo kumele zivalwe kanti abanye bathi zingavalwa. Ngokubona kwenu kumele kwenziweni?
Okuqakathekileyo kakhulu singakadecide whether izikolo zivalwe kumbe zingavalwa ukuthi one, uhulumende avume a-accepte ukuthi COVID ikhona ezikolo and COVID isibambe ababalisi labantwana. Number two, testing of both teachers and pupils should have been done in the past, but since khathesi sokuvele sokonakele sithi ayenziwe ngokuphazima kwenze ukuthi kwaziwa umntwana olayo longelayo. And number three, i-government yethu kumele improve i-infrastructure ngoba khathesi kwenzakala izibhubhubha abantwana baningi eklasini khona umthetho we-COVID ukuthi abantwana lesi asibaphunguleni babe balutshwana. I-government make sure ukuthi i-provision of infrastructure structure lokhu obviously songokwa next year njoba bevele bengehlulekile ukulungisa lo nyaka elisi bengakulungisisa kuqhatshwa abanye ababalisi abazancedisa ukufundisa kungabi ngabantwana abaningi kuklasi eyodwa bekhangelelwe ngutitsha one. Plus i-government I provide ama sanitizers, amanzi, all the World Health Organization requirements eyakusuggestayo ukuthi akube lezinto ezinje ezizavikela umkhuhlane we-COVID from spreading.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngoinhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaqhubeka efalelwe esitokisini impela viki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla lapho abemele ethule khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umantshi ohluza loludaba ubethembise izolo ukuthi uza kwethula isinqumo sakhe namuhla. Kodwa iqwetha likaMafume umnumzana Tondera Ibatasara utshele iStudio 7 ukuthi bamangele sebetshelwa ukuthi umantshi lo ubengabuyanga emsebenzini namuhla. Ngokunjalo uthi sebezaphindela njalo enkantolo ngomvulo. UMafume ubotshwe ngolwesithathu esetheswa icala lenkohlakalo elisukela kudaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ngumasipala. Ibandla lakhe le-MDC Alliance lithi lokhu yikuhlukuluzwa okusegcekeni. Kodwa iZanu PF ithi uhulumende ulwisa inkohlakalo. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu, ngabe kakulansolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance? Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu kulokhu government, kunational government, kumele bungakhathaleki ukuthi ngabezanu PF noma ngabe-opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahloniphe amalungelo abantu, bangajontsheli abantu. Kodwa ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Kodwa kuyikuhlukuluza, kuhlukuluzwa abantu be-opposition, kuvikelwa abantu bezanu PF.
Yebo, iMDC ithi ikuhlukuluzwa, kodwa iZanu PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngicho labo abezanu PF bathi bakhona abanengi asebebotshiwe.
Lokho esikubonayo ukuhlukuluzo okusegcekeni, ikungahloniphi amalungelo abantu, ikungahloniphi umthetho, yilokho kuthiwa kula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona kumele ulandelwe. Ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kawulandelwa, kulandelelwa abantu beopposition, ibababotshwayo, ibabathwaliswa nzima, bangene bangaphi ibail, njengobona nje umantshi eboda ilizwe lonke siya lapha thanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese stokisini. Into engalandela umthetho le into ephula umthetho, into ephula amalungelo abantu. Bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka, ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwe amaningi ukuthi angeke uphathe abantu bezibabho ngalindlela. Abantu kumele bavikelwe ngumthetho, baphiwe ibail, bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni, hayi ukubahlukuluza ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze maphandleni abesifazana abanengi bathi bebethwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yokuhlukuluzwa ngabesilisa ezindlini, i-domestic violence kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. U-Albert Ncube uyalandisa.
Ukukhala kwabesifazana laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele agoqelele Zimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lanxa abadala besithi nduba yakhe muzi, omama baxoxela lo msakazo bathi khale kakhulu kweminimizi ngesikhathi se-lockdown. Bathi imbangela yokuxabana obekugcina kusiba khona ngoba izimuli besihleli ndawonye okwesikhathi eside, ngitsho la malungu omndeni avele engaboni ngaso linye kugcina kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitsho lo manyano wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. UNkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMantanangombe eKwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lobaba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka onalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umntu lomunye uyabe ezondile.
Esinenjalo isakhamuzi seMantanangombe uNkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni kuthatha njengesiko.
Uzokuthwa lisiko kulo lo mkakho nxa kukhulunywa ukuthi hayi vele kuyatholakala imizi injalo akulamuzi ongathunqa intuthu.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinyelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapy bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kutsho uNkosazana Khamukelo Ndlovu oyemhaliphe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa isemacansini umama yale ubaba amfozile udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma uNkosazana Siphathisiwe Ncube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluzwa umama lamantombazana nesandla silukhuni ukuze umkhuba lophele eZimbabwe.
Ukuhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ehlukuluzwe phambi kwabantwana, hayi yinto ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntutu Onyathi oyisakhamuzi seManama uthi kuze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni, sibonisaneni, sakhisaneni ngokuthula langokubekezelelana lapha emakhaya.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma kuleviki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulwisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunxa zonke zempilo ezigoqela ezindlini emsebenzini lakwezinye iindawo ezishiyeneyo. Umkhankaso walo nyaka we-16 Days of Activism Against Gender Based Violence osungulwe mhlaka 25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka 10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Ngimele uStandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wephumula South edalele parliamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhlaka 25 owe 16 days of activism against gender-based violence.
Mhlaka 25 silonjile, we painted Harare orange, everyone wayigqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kanse from ikakhulu omama bahlukumezeka emsebenzini. So silama programs ezithi okwakhathi sesile petition enye esayiphushayo ukuthi ingene eparliament ekhangele ukuthi omama baya-abhuza ngasoshift esikhathini sokuqathela imsebenzi or bapromothe lapha emsebenzini. Sizabhodalayo sizama-views abantu then labomsasa project bazabe bebuya labo befundisa mama amalungelo abo futhi izinga mama engafuni emaqansini ulelungelo eligcwelele ukuya emaqansini esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulakho ukuthi mama izinga esikhathini efuna ukungenela emaqansini but abavulana bazamtshela ukuthi umama ulapho ukazivikela yake athi nothi ukuthi sezahlala thinde endinyanga zonke hayi sitshelo khonapho ukuthi abanye obaba baya befuna ukuthi izinga mama esikhathini angenela emaqansini imela nxa isanda kubeletha umntwana engawintaka kumbe engamungela esikhathini ubaba uyabesefuna ukuthi baqalisa injalo. So silabalaza inhla zokwafundisa omama ukuthi banakho ukuthi ngendlela epolite nokuthi ngendlela leyani yokulwa laye ngichazele ukuba ukuthi hayi babokunje kuya kungaseyikho okunye kwangikhona kokufuna zokukhoza izinto ezinjengabo-cancer.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Yes, kuma kundlela beselupani national yethu eyabomama ikhuluma ngaye i-gender violence but nxa sesingena endabeni zakhonapho asibi labo mama kuphela silabo mamanyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane nami ngize ngikhaya lesijikezayo ngiyabe ngisikala e-Robertson e-St Peters bengisengisiza ngapha-ke emathawn.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa bese bayancane kuludubo olungakanani eselilubonileli na njengamalunga edalela eParliament?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho lapho kuthiwa khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha ethina umntwana ngosuka lama-complications besethiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazenenza ukuthi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesebona ungcono ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahambe ayenda kobani. Siyaqungusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nothi ukuthi bayendise abantwana abancane ngoba siyakuthole kunavelela nasibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana. Uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years 14 years 15 years u-20
edalele ephalamende lapho elikhona sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dubu?
Ziyatholakala sibili lithi abesifazane njalo kufuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangitholi.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe.
Kulokunye ukuthi nxa uvele uzivusele ngento yakho uya ku-ignore. Yebo kungakusela phansi but nxa uvele ukwazi ukuthi ule aim yakho ukuthi ngithume kuyamna lapha ungazi ungani ukhubekile but uthanga masinyane enhliziyweni ukubhonda ukwazi ukuthi wena i-aim yakho ingathi. Ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi besehlule ukuthi la ubangene kwezombusazwe ngendaba zokuthi ingabe funa ushisela vele phansi baku-attracta ngezinto ezinjengazini kodwa ungazitela ukuthi even bangaze bathethi mina ngiyaba ignore ngiyamuva on ngifika lapho engisuke yakho.
Lapho-ke belalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu ongumeli wePhumula South edalele ephalamende olivalelisayo okwamanje nguPraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedes, siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubo siphathelene la kuzukho. Isituation yemali eZimbabwe esidithorate okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizimisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki ngeviki uphiwa only 1,000. E-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 yusa. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le-situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month, nxa kumele uphiwe 1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele tsholotshwe vele kezi kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda plus uyathi usufika ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi uyayihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola. Kuyikuthi bayitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet. Nxa ususiya uyikhovetha ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise, so kule khadi elithengiswayo futhi kwe-net 1 300 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena ugcina usuthatha $500 ngoba kuzaba le mali liyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yile lokuthi uyeswayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day ukhanya vele imali liyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yangkhona abakhulumayo bona nalaba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yankhona vele engasasizanga lutho. So nje besilesicelo sokuthi ngawo uhulumende plaza wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe icover iCovid time. So icine ibuyi once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khona. So simi sivula amehlo kasekwazi ngoba even noma esefaka uhulumende kazange yebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani siyithola kangaki nxa sinanzelela with the equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izabe ingene RTGS from this time up to this time thina yapho ngoba i once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngapi ngoba really i 600 bond kayisathengi lutho ngibe sengithi kithi thina as PVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi kuba ngkhona bayithola kodwa udubo yilona lolo lokuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive
lo ke bekungunkosazana Debra Mgasa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris. Siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu ledinga enmakhuba boys lona eselethu leidlalade lesibili elilesihloko esithi lengoma. Leli qembu litabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa. Kele waleli qembu udinga
ngibonge njalo ithuba elinikeza lona udinga and Makhuba boys iqembu eliphuma le eTsholotsho endaweni yaseNatha njengoba ngangithembisile futhi asekuqaleni ngesikhathi ngethula idlalade lami lokuqala ukuthi nzeza nalo elinye selikhona isayaphambili Makhuba boys libambe kanjalo siyabonga uxhaso lwenu
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi izihlobo imali uthando iminyaka ophezulu kanye lethi nizovuma kuthenga idlalade litholakala ngapi?
Ngiyatholakala enambeni yami 0627897475. Uyasho ukuthi ukuphi nendawo and then mina ngiza kuthumelela ama CD lapho yabukhona.
Yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Kubalandeli engakusho ukuthi ngiyabonga. Cela linsupport njengoba lalikwenzile last year kunyaka odlulile. La kuleli CD sengizenalo ngiyalicela sihlobo zami siyazidinga izandla zenu. Ngiyabonga kakhulu. Liphephe phela kucorona.
Uphuma ke enkundleni udinga and Makhuba boys ngale.
Nasinda wamadoda. Tutela kwabantu abazisa ngephayini empilweni madoda. Bejikela kuyasuka ezipoti endleleni madoda. Ithi zaziyela mathupha mina.
Dinga en Makuba Boys ve qiba ke uhlelo lwethu singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha koyedwa kobulawayo izolo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.